manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kukadzi 6 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndomunga takasimboona kubva patanga denda irori reCovid-19 kuti utachiona hweCovid uhu hunogona kushanduka mamirira hwakaita hwodzoka huine simba rakapamidzirwa.
Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro.
Ndikanganisai nawe mamirire eupfumi hwenyika nepolitics. Tinokwanisa kunga tine dingindira rakanaka tichifamba South Africa tese asi kana tisina politics dzakanaka gadziro dzinosara kumashure
mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vobatana nevatungamiri vedzimwe nyika kumusangano weAfrican Union Summit kuEthiopia panguva iyo dzimwe hurumende dzemuAfrica dzopidigurwa nemauto
Senegal haina kutanga mushe pakatanga tournament even Egypt pache zvayo but mukaona maimprove ravakazoita towards the end of tournament leading towards the final I would say Senegal in an edge over Egypt
Egypt yotadzurana ne Senegal mumutambo weAfrica Nations 2021 final nasi Indio mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi matanhatu nevaviri kana kuti 5362 vanhu makumi matanhatu nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri nemakumi maviri nechimwe zvine makumi maviri nevanomwe kana kuti 221,027 bazi rezveutano rinoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yeCovid-19 vave mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe zvine mazana maviri nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 4,290,268 Vanhu vabaiwa nhomba kaviri vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu negumi nepfumbamwe zvine makumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 3,319,079 Vanhu vabaiwa nhomba kechitatu vave zviuru makumi matanhatu nematanhatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 66,994 Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere ichi munyika Dr. Agnes Mahomba vaudza Studio 7 kuti vari kufara nekuti uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuramba huchidzikira. Asi varikurudzira vanhu kuti vanofanira kubayiwa nhomba uye kuramba vachitevedzera zvirikurudzirwa nebazi rezveutano kudzivirira kupararira kwechirwere ichi uye kudzoka kwacho zvine mutsindo Dr. Enoch Maida vakambotungamira chipatara chechitungwiza vanoti vanotenderana nemashoko a Dr. Mahomva
tinoda kutenda zvikuru vana mazvikokota navarapi vezveutano nyangwe tichitendawo Jehovha zvikuru sei kuti muchaona kuti utachiona uhu hweCovid-19 hwanga hwakatekeshera nepasi rose nyangwe munyika muno hweOmicron hwakuratidza kuti hwadzikira chose kune vanobatwa noutachiona ihohu uye vangarasikirwa noupenyu kana kuti vanofa nokuda kweutachiona hweCovid-19 ihohu.
Kosei zvakakosha izvozvo?
Zvakakosha kuti vanhu vazive nokunzwisisa kuti ndizvo hazvo kuti tiri kuona kuti mafigiri angava munyika muno mune dzimwe nyika dzakavakidzana nesu kana kuti mafigiri anowanikwa kune dzimwe nyikavo dziri mhiri kwamakungwa kunana Europe kunana America ari kudzikira. Asi hazvirevi kuti utachiona uhu hwaipera hwaenda zvachose.
Munga pamuenzaniso.
Ndomunga takasimboona kubva patanga denda irori reCovid-19 kuti utachiona hweCovid uhu hunogona kushanduka mamirira hwakaita hwodzoka huine simba rakapamhidzirwa. Ndosaka muchizoona utachiona huchipuwa mazita akasiyana siyana nekuda kwemhando inenge yaonekwa kuti ndo yavapo mukushanduka kunoita utachiona ihwohwo. Takasiona vana beta, takasiona vana delta, iko zvinotanga tava neomicron virus iyoyi iri mhando yeCovid-19. Ende omicron iyoyi yakabata vanhu vakawanda zvikuru.
Yanga yakasiyana sei nemamwai?
Kusiyana kwayakanga yakaita nana delta virus yava yekuti yanga isingazonyanyi kurwarisa zvakadzama sezvataiona mumhando dzadarika. Saka vanhu vaibatwa naho, vamwe votirwarei, vamwe hava vasingatorwari zvachose, asi vazhinji vakapora uye vakakwanisa kukunda utachiona ihwohwo. Miviri yavo kuna vazhinji vakanga vabayiwa nhomba yeCovid-19, vamwewo vakangokwanisa kuti varwisane neutachiona ihwohwo mumuviri mavo. Saka toda kutenda zvikuru kuti izvozvi zvakabatsira kuti vanhu vakawanda nyangwe mhuri yeZimbabwe vakwanise kurarama kudarika utachiona ihwohwo.
Ndeipi yambiro yamungada kupa mukusimbaradza kurwisa chirwere ichi?
Tinofanira kuramba tine murangariro wokuziva kuti utachiona tichinahwo, uye tofanira kuramba takachenjerera nokuti zvinondidzivirira ini zvigodzivirira uya ari pedyo neni, zvigodzivirira hama yangu, zvigodzivirira wemhuri yangu, uya wandakavakidzana naye, wandinoshanda naye, wandakagara naye. Saka zvakakosha kuti tirambe tine murangariro wokuchenjera kuti hazvisati zvapera denda iri richiri pakati pedu. Nyangwe iko zvino tichiona kuti uwandu hwevangabatwa noutachiona hwadzikira.
Zvii zvamunokurudzira panoungana vanhu?
Saka tinofanira kuramba tichiti nyangwe paya patingaungana tipfeke mamaski edu anotidzivirira, akavhara muromo nemhino, anotibatsira kudzivira kuti tisafema utachiona uhwu, kana kuti nyangwe tinahwo tisafemera mumhepo ingafemwa navamwe. Chechipiri, tofanira kuramba tichigeza maoko edu nemvura nesipo kana tamboshanda-shanda, tambobata-bata zvakawanda.
Zvinobatsira izvi?
Zvinotibatsira kuti maoko edu aya zvigunwe kana tikabata miromo yedu, kana kudarikidza nokudya nechikafu, kana mhino dzedu, kana maziso, utachiona uhwu husapinda nepamuromo, mhino kana maziso huchipinda mukati kuzonotibata kukonzera kurwara.
Dr. Enoch Maida vakambotungamira chipatara cheChitungwiza uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association, vanga vari parunare muHarare. Vatungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kumusangano wevatungamiri vehurumende nenyika dzemuAfrica wechimakumi matatu nemashanu kuAddis Ababa, Ethiopia. Mumashoko kuvatori venhau nezuro, African Union yakati muutungamiri wenyika yeSenegal vaMacky Sall ndivo vakasarudzwa kuva sachigaro wegungano iri kusvika gore rinouya. Dingindira regore rino rakanangana nekusimbisa nyaya dzekurwisa nzara kuburikidza nekurima, kusimudzira utano senzira yekusimudzirawo magariro evanhu. Nyanzvi munyaya dzezveutano muzvinafundo Gift Mugano vanoti dingindira iri rakanaka chose, asi muromo hauzarirwe nerwizi.
Dingindira rakaiswa neAfrican Union rakanangana nekusimudzira upfumi nekuwanikwa kwezvekudya idingindira rakanaka chaizvo. Riri kuya panguva Africa ine matambudziko akanyanya nekubudikidza kweCovid-19. Vanhu vavana mabasa, chikafu chiri kunetsa. Nyaya iri kunetsa muAfrica ndeyekuti yes, tinokwanisa kunga tine dingindira rakanaka, asi tinozoshaiva strategy yetingati plan kana kuti policy strategy kuti tosvika sei panhau dzekuti vanhu vaone kuwana mabasa, nyaya dzechikafu dziwanike. Taane nguva yakareba chaizvo tichinzwa madingindiro akadaiso. asi hatisati taona shanduko kunyaya dzemabasa muAfrica.
Zviri kukonzerwa neizvi?
Pane matambudziko ekuti vana vari kudzidza muAfrica, mauniversities, macolleges, zvavari kudzidza havisi kuenderana nezvidiwa kumabasa. Hatingati maskills avo aiita mismatch nezvidiwa kumacompanies. Vari kudzidza zvinhu zvine nhoroondo kunyanya, asi uko kwakudiwa nyaya dzemascience nezvinhu zviri applied, nekuti nyika iri kuchinja. Naizvozvo Africa kutaura pari zvino iri kugadzira mabasa e 3 million muAfrica yese gore negore ari kuenda kumabasa ari kucreatwa, asi mabasa ari kudiwa nevana vama university 18 million, saka 6 times lower than what is required, right? Uko nawe kuwanikwa kwezvekudya iri kunetsa.
Munga pamuenzaniso,
tsvagirudzo yatakaita neUnited Nations yakaratidza kuti 518 million Africans vari muextreme poverty, vichireva kuti vari kurara vasina kudya. Vamwe vanoraramira pasi pedhola, vanodya dhola pazuva kana pasi pedhola. Saka zviri kureva kuti tine dambudziko ratinaro muAfrica, asi takabva kudhara kubva 2000 kudzoka kumashure tine madengendira.
Poitwa sei sezvo muri kutimbura mauzari runerwisa?
Taakuda kuti African Union ichibuda nehwaro yatingati policy yekuchiti kana vaita dengendira rakadai vochishanda sei nenyika dzemuAfrica zhinji dzakasiyana-siyana kuti tikwanise kugadzira mabasa muAfrica nekuti vanhu vaone chekudya. Tikaita dengendira sina mapolicies pamusoro pezvefuri, chimwe chinotikanganisa inhau yemamiriro eupfumi hwenyika nepolitics. Tinokwanisa kunga tine dengendira rakanaka tichifamba South Africa tese, asi kana tisina politics dzakanaka gadziro dzinosara kumashure. Munoona South Africa yakadzika panyaya dzematongerwo enyika, asi onaiwo yasvika ndo nyika inoyemurika muAfrica.
Ko tichitarisawo zviri kuitika muZimbabwe?
Tikauya kuZimbabwe petanga tine politics dzakanaka kumamid 1990 uko tanga tiri jewel of Africa, asi petakazotanga nyonganyonga kubva 1997 kusvika pari zvino kuita zvikara visionane vana venyika imwe chete, zvaakukonzeresa kuti upfumi hwedu hwenyika hudzike kumashure, mabasa ashayikwe futi. Saka ndinofunga kuti dingindira reAfrican Union rinofanira kufambidzana futi nhau dzemapolitics kuti vachaadvisa sei maAfrican countries kuti matongerwo ezvenyika adzikame. Saramba richiita kunga gonzo nekitsi zviri kusangana muone room.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari paRunare muHarare. Zvichakadaro, African Union yaratidzawo kushushikana zvikuru nekupidigurwa kwehurumende nemauto muAfrica. Nyika ina dzinoti Burkina Faso, Guinea, Mali neSudan dzakatombomiswa kuve nhengo dzeAfrican Union mushure mekunge mauto abvuta masimba. Vamunangagwa vachitaurawo nezuro kumusangano uyu kwakadomwa Zimbabwe kupinda mugungano rekuchengetedza runyararo kana kuti peace and security, vakashorawo nyaya yemauto yekubvuta masimba. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti vamunangagwa ndemumwewo akapidigura hurumende achishandisa mauto. Nyika dzemuAfrica dziri kunetsekawo nechirwere checovid-19, zvikuru nyaya yekuwana nhomba. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inonzi yaunganidza pamuganhu wayo neUkraine mauto anosvika zvikamu makumi manomwe kubva muzana ainoda kuti ipambe nyika iyi, uye pari kutyirwa kuti izvi zvikaitika vanhu zviuru makumi mashanu vanogona kufa muhondo iyi. Russia yaendesawo mamwe mauto kuBelarus nendege dzehondo dzinogona kukanda zvombo zvenuclear. America nekune rimwe rutivi yaendesawo mauto kuPoland kusimbaradza uto renyika dzainodyidzana nadzo kumawirira reNATO. NATO iri kuti Russia ibvise mauto pamuganhu neUkraine, asi Russia ichitiwo sangano iri ngaribvise mauto aro munyika dzakaipoteredza. Dutumupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti cyclone Batsirai riri kuramba richishaya simba mushure mekurova zvakasimba nyika yeMadagascar. Asi pari kutyirwa kuti vanhu vakawanda vachawirwa nematambudziko emafashamu emvura munyika iyi. Vezvemamiriro ekunze vanoti cyclone Batsirai iri kutarisirwa nhasi kunanga kuMozambique. United Nations inoti vanhu zviuru mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemashanu kana kuti 595,000 vanogona kukanganiswa nemafashamu aya. izvi zviri kuwedzerawo uwandu hwevamwe vakawirwawo nemamwe mafashamu ainzi Cyclone Anna muZimbabwe, Malawi neMozambique. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zvekuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Chanasi tine hurukuro navatinotenda Mungu vanova mutedzeri wemukuru wesangano reYouth Advocacy for Reform and Democracy kana kuti YAD. Tatanga nekuvabvunza nezviri kuitwa nesangano ravo kukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota uye kuti zvakakosha sei.
Isu tinoona zvakakosha kuti vechidiki vanyorese kuti vavhote pamaelections ega ega, nokuti nyika yeZimbabwe inyika yatinoona kuti vechidiki vanowanikwa vari vo vari muruzhinji. Saka vari muruzhinji kudaro, varivo futi vari kumbunyikidzwa, vari kuonekwa matambudziko akawanda akasiyana siyana. Vechidiki havana mabasa. Vasikana vechidiki vari kusangana nemachild marriages, havana akuvachengetedza. Vari kutadza kuona kuti vanosibuka sei kuti vakwanise kuvaka dzimba dzavanoshumira, kuti vakwanise kurarama upenyu hwavo zvavanoshumira. Saka isusu tiri kuti sevechidiki, sezvo tiri muhuwandu, ko tadii tasangana, tabatana, taradza huwandu hwedu huri mupopulation. Tawisa mumabhuku ezeki, tanyoresa kuti tivhote.
Sei izvozvo zvakakosha?
Kana tanyoresa takawanda sevechidiki, tinowanikwa tichikwanisa kuti tishandure, not only kushandura but kuti tive nechatinotaura pakuti nyika inotongwa sei. Nokuti vese vatungamiriri vanotonga nyika vatungamiriri vanenge vakavhoterwa nevanhu vakanyoresa, kwete nevanhu vari munyika asina vanhu vakanyoresa. Asi bumbiro remutero rinotaura kuti munhu wese anosvika 18 years ari mwana wevhu weZimbabwe anenge achikwanisa kuti anonyoresa kunovhota, achikwanisa kuvhota zvakare.
Saka seyard zvii zvamuri kuita?
Isu seyard takagadzira yard 6-point plan to vote, yakatanga kuti nyoresa kunovhota. After my register, unotarisa futi kuno inspector kuti stara kuriripo here. Unotarisa futi kuti kuvhotera kunani, ukuvhotera muconstituency ipi, ukuvhotera papolling station ipi. Musi weelection unowanikwa uchinovhota, cause hazvingozi kuti kunyoresa chete asi kusvika pakunovhota. After wavhota, chichengetedza vhoti yako. Sevechidiki tikamira pamapolling stations, tikava nemanumbers edu emapolling stations aya aishandiswa panyaya yakanetsa 2018 yakaenda kumatsaredzi mhosva yekuti maV11. V11 kune manga anenge akatonyoka papolling station pega kuti chichabuda musarudzo. Vechidiki vakazvinyora pasi zvakava nazvo. Vane panhu pavanosangana either pa social media, pama WhatsApp kana kuti ivo muma communities avo munharaunda dzavanobva. Vanenge vachiziva kuti isu munharaunda bedu mabuda makadai. Zvekuti panozotaurwa zvekunzi vanhu vanenge vabirira kana kuti zvese zvinobuda izvozvo aiwaka. Isitinenge tinaoka manumbers aya. Saka seyadhi ndozvatakauya nazvo kwavakuru kune vechidiki. Pamusoro peizvozvo tiri kuda kuvhura futi imwe program yekuti tinotanga kutraina mapolling agents vechidiki vari kuda vanoona vachizvakakosha kuti vazive nezvematongero enyika, vazive nezvemaelections, vazive nezveresponsibility.
Munorevei apa?
Pane chine responsibility tiri kuti kuvhota chinhu chakakoshera vazhinji vakafira nyika yeZimbabwe kuti tese tive tinokwanisa kusvika pakuvhotera vatungamiri vatinoda. Sevechidiki ngatishandisei mukana iwoyo, ngatishandisei blessing iyo yatakapuwa nevechikuru, blessing kunge zita rako. Tova tati right, isusu takuda kutanga taurira na uchatiri kuda chii. Vese vachauya vachitaura kwatiri kuti isusu tikuda kudai tatonga nyika. Toti aiwaka, uyu anenge akanyanyo nangana nezvatakadi, zvatakataura nasevechidiki, ngatifambei naye. But iyo idecision umwe neumwe wechidiki.
Asi chii chiri kupa kuti vashoma vechidiki vanyore sei kuvhota?
Chandinoona chichiita kuti vanhu vasaregista kuvhota vechidiki inyaya yekuti vari kunyanya kutaura nyaya dzekuregista kuvhota havasi vehurumende asi mapolitical parties. Tikatarisisa vanhu vanovhota pamaelections vakawanda kupfuura vanhu vari mumapolitical parties. Saka tikati mapolitical parties ave iwo ari kumberi kwekukurudzira vechidiki kuti vavhote, mapolitical parties achangokurudzira vaya vanoterera zvinotakwa nemapolitical parties. Mapolitical parties munyika yeZimbabwe ari kudiedza kuzvichenerutsa.
Sei muchidaro?
Zvatakaona kumashure 2008, zvatakaona kumashure zvakatiratidza kuti mapolitical parties plus 2015 futi patakaona maby-elections achiitwa nenyaya ne 2018-19 ne 20, tichiona kuti vanhu vanga vasarudza vakabviswa nepolitical party yanga isiriyo yakavasarudza. Saka sevechidiki tikava tinenge tine knowledge, tikadzidzisana sevechidiki kuti zvinofamba sei pamaelections, toziva kuti zvinhu zvinofamba zvakadai, tichave futi nemukana wekusarudza munhu watinoziva kuti uyu munhu uyu tikange tamusarudza hana vachamubvisa. kana kuti kutotarisa mutemo wacho futi wekuti vanobviswa vanobviswa sei. Saka zvese izvi zvinhu zvakaitika izvi hazvikangamiri kune vechidiki, vakakura vachiona zvinhu izvi.
Zvine dambudziko rei?
Vazvibvunza kuti saka ini sei ndichizofanira kunyoresa kuvhota, nekuti vese vakanyoresa kuvhota hapana chakabuda. Isu seyadi tiri kuti ehe, inzvimbo isina kunaka yatiri senyika, yekuti vechidiki havasi kuda kuwanikwa vachinyoresa kuvhota nekuti vari kuti hapana chinochinja. Asi yadi iri kuvapa mukana manje wekuti ehe, zvakaoma kudaro. Tadii tasangana patsva, taungana pachedu, taorganizana pachedu, tadzidzisana pachedu, tobva tati right, sine zvataanazvo izvi takuda kupinda manje tinonyoresa kuvhota tichiziva kuti tichikuda kuvhotera chii, tavhotera mangwana rakanaka. Hazvinei nepolitical party, but zvikataura mapolitical parties manje vanoterera vanhu vanenge vari mumapolitical parties, hazvina kushata hazvo, but ndo patinoona kuti vanhu vanorejista kuvhota vashoma. Youth inofanira yakawedzera manumbers ayo zvakasimba pavoters roll, but hatisi kuona zvichiitika saizvozvo.
Saka zvii zvamuri kutarisira kuti hurumende iite kuti vakawanda vanyorese kuvhota?
Zvekunyoresa kuvhota zvofanira kutungamirirwa. Hurumende inofanira kuwanikwa ichisvika ichibetsera maNGOs, maorganizations anenge ari kuda kuti vechidiki vavhote. Of course non-governmental organizations anenge ane zvaari kuda kuti zviburikidze, kunyanya mahuman rights. But hurumende ngaishande nemacommunities, ipinde iyo sehurumende kuti vechidiki vave vanonyanya kudzidzisa nezvekuvhota.
Avo vanga vari vatinotenda Mungu, vanova mutedzeri wemukuru wesangano reYouth Advocacy for Reform and Democracy, kana kuti YAD, vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero, kana kuti Religious Forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondibatsira.
Vatereri, ndinokuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tinopedzisa nyaya tichinzwa pfungwa dzenyu vateereri pamusoro pezvakataurwa namufundisi David Simango vachipindura mubvunzo pamusoro pemunamato unoti baba wedu vari kudenga. Muteereri wekutanga wanhasi haana kugutsikana nemhinduro yamufundisi Simango.
Iko mukoma Tanonoka Wande, ndoda kumbodavira pamubvunzo wabvunzwa. Mufundisi Simango havana kuzodavira zvabvunzwa nomuteereri. Muteereri aroda kuziva kuti tonamata here, tichinamata munamato wekuti baba vedu ari kudenga. Ini pakuona kwangu munamato wekuti baba vedu ari kudenga waiva uchireva kuvanhu vari kuOld Testament. Hatichagoni kunamata munamato uyoyo izvezvi, nekuti baba vedu havachasi kudenga asi vakugara mukati medu, mumwoyo medu. Hatichakumbiri kukanganirwa zvivi zvedu, nekuti zvivi zvedu zvakakanganirwa kare pamuchinjikwa. Hatichakwanisi kuti umambo hwokudenga ngahuuye, nekuti iye Jesu Kristu achiuya ndiye umambo hwokudenga. Ndinonzi Peter Matumbura kuVictoria Falls.
Ngatinzwei muteereri wechipiri.
Haunzweke kutaura kwakanaka. Wasimango wataura zvakanaka chaizvo, ndizvo chaizvo. Vanhu vaMwari havafaniri kupedza simba rao wachitaura zvisina maturo pamberi paMwari. Regai tivedzere kunaka kwekutaura kwaita Wasimango tichiti hatifaniri kutaura tichidzokorora chinhu chimwe chete. Baba ndiri kudawo mota, baba ndiri kudawo basa, baba nditungamirei pazvese zvandinoita. Handiti mota ndoye zvaunoita, basa ndore zvaunoita. Kana wareva chinhu unofanira kuchireva kamwe chete. Ndo panonzi paya nebhuku zvakare. Iye Mwari vari kumusoro kudenga vanotoziva zvamunoda, kunyange dai mange musinati marewa. Chiripo ndechekuda kuonekwa inonzi trust wimbo naJehovha Mwari, uye kuti kutenda kwenyu zvinhu zvenyu munogara makazviisa mukati maJehovha Mwari chete. Kuva Jehovha achitora nguva asingapinduri, pane zvinhu zviri zvinotariswa naJehovha pakuita ikoko. Anoda kuona kuti une kusapera simba here, une chiimbe here chekuti kana Mwari akaita saanopeta ruoko rwake, kana kuti asaanofuratira munamato wako, haudzoke here waakutuka Mwari. Uye kuti pane zvawakambomutadzira Mwari zvaari kuda kuti amboona kuti wanyatsodzoka here pazviri, kuti agokukomborera zvakanaka pasina tsvina pazvinhu zvawakumbira. Nokuti kana Mwari ukafuma watadza nhasi kusvikira mangwana obva akupa chaunokumbira, zvinoita fanika sekunge Mwari wanopromota tsvina kana kuti wanokudza zvakaipa zvako.
Saka ndizo zvese zvinoneswa pakurangana nepakuita kukunamata muna Mwari. Ndinotenda vasimangu wataura zvakanaka pakudzidzisa kemubvunzo wemukomana abvunza. Uye zvekunamata kwababa wedu ari kumusoro kudenga. Kune mashoko akatenderera ekuti munenge matsanangura zvezvese zvamunoda. Asa hazvirambidze kuti iyemi munge muchitaura zvimwe zvezvamunoda zvisiri pana baba wedu wekumusoro kudenga, asi muchizviita namashoko maduku. Ndinotenda wahwandi. Simbisai hama dzese navamwe, ndo zvatingada kukurudzira nekuedzera pane zvataurwa nababa simangu.
Vatereri, ngatinzwei mutereri wekupedzisira wanhasi.
Kugara vana vaMwari, ndinokwazisai mose muzita ramambo Jesu. Jesu vachidzidzisa kuti tichaita seavo vanoita mashoko marefu kana kuwanza minamato. Shoko raMwari neoda pashoko rimwe nerimwe ratinotaura. Mwari vanenge vatorinzwa kudhara, nekuti zvinhu zvaMwari nezvere yaMwari haihose nekuteerera zvose zvatinotaura nguva imwe neimwe. Saka kana tichinamata zvinhu zvaMwari, tinonamata zvinhu zvinonzikwa, zvakasiyana nekunamata zvifananidzo zvisingawi. Saka choga choga chatinenge tanamata, chatinenge tazama kutaura, chinenge chatonzikwa naMwari kudenga kudhara. Tisati tachitaura, Mwari vanotoziva zvatinoda mukati memwoyo yedu. Saka hatifaniri kuita sevahedheni vanowanza minamato, nekuti zvavanonamata havazvizivi kana zvavanofungidzira. Asi kana tichinamata Mwari, tiri kunamata Mwari vanonzwa. Saka Jesu vaida kuti tinzwisise kuti chinhu chatiri kunamata chinotonzwa. Saka ndoda kutenda zvikuru muzita ramambo Jesu. Rangu zita rinoitwa Pastor Mungu.
Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi, vateereri. Kana muine mibvunzo kana zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe, tumirai maaudio enyu panhamba dzeWhatsApp dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Life Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, makwikwi eAfrica Nations Cup 2021 ari kutarisirwa nhasi kusvika kwamvura yacheka makumbo nemutambo pakati peEgypt neSenegal. Makwikwi aya ari kutambirwa kuCameroon. Egypt yasimudza mukombe uyu kanomwe, Senegal haisati yambobudirira. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora nyaya dzezvemitambo vaBrian Musekiwa.
Mutambo wandikati uchanakidza chose. Tichakwanisa kuona 2 of the best 3 players muworld vachitamba. Anova iye Salah na Mane vanotambira Liverpool. And ndikona mutambo uyu uri mutambo uchange uri almost 50-50, but ndofungidzira kuti Senegal ichahwina.
Nezvibodzwa zvingani?
By 2-1. Why ndichidaro is because attack force ye Senegal, nemaonera ndakaita, iri far much better than Egypt. Senegal haina kutanga mushe pakatanga tournament, even Egypt pache zvayo. But mukaona maimprovera vakazoita towards the end of the tournament leading towards the final, I would say Senegal in an edge over Egypt.
Asika vakawanda vanoti Mo Salah anogona kukonzera matambudziko makukutu sezvatinoona achiita kuLiverpool.
Mane ne his company vane a better strike force than Egypt. And also mukavada kuona even my players on Tempera Senegal vane exposure, international exposure, vese vari ku Europe for the most part. Vamantambira Liverpool, vamantambira Leicester City, vamantambira Paris Saint-Germain. Saka murikuona kuti ine squad yakasimba. Tikatarisa Egypt, my players mashoma anotambira ku Europe, mazhinji anotambira imomo mu Egypt.
Vanoongorora nyaya dzezvemitambo vaBrian Musekiwa vari parunare kuMaryland muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vobatana nevatungamiri vedzimwe nyika kumusangano weAfrican Union Summit kuEthiopia. Egypt yotadzurana neSenegal mutambo weAfrica Nations Cup 2021. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa naudze isindebele.
Soku isikati senda baku VOA ndebele.